Gungano iri rine chinangwa chekuderedza zvirwere zvepabonde muAfrica yose. Asi vanomirira vakaremara mudare reSenate, vanyama yavo mashavakure vanoti, vakaremara vanofanira kunge vari mukati mehurongwa uhu kuti chinangwa ichi chibudirire.
Tina majournalists kana kuti media people vakaremara ngavaendewo iko kuwana reporter vachitarisa kuona kuti vamwe vavo varimo wewe vachingoripotawo dzimwe nyaya dzose dzinongoitika ipapo semajournalist akaremara kana kuti majournalist anotsigira vanhu vakaremara ngavange vari ipopo. Chechipiri, ivo vakaremara vacho vaifanira kunge varimowo muzvirongwa. Handisati ndaona hangu programu yacho kuti yaimira sehandisati ndamboiratidzwa, asi ndinovimba kuti vakaronga vakazviita vane fungo yekuti munhu wose anofanira achibatwa nenyaya iyoyo, kusanganisira vanhu vane urema hwakangosiyana siyana munyika yeZimbabwe nomuAfrica yacho yose.
Vamashavakure vanoti vakaremara vakangofanana nevamwewo vanhu zvekuti vanongobatwawo nezvirwere zvepabonde.
Vanhu vazhinji vari muno muZimbabwe vanoziva kuti nyaya yeurema yakanyanya kutungamirirwa nemachechi nezvikwata zvevanhu vezvitendero. Saka vanofunga kuti sezvo vari vanhu vanochengetwa navafundisi, vakachengetwa navafundisi, vakadzidziswa navafundisi, vanofunga kuti hava vanhu vatsvene, vanhu vasande wekuti havakwanisi kunge vachiita zvinhu zvakaita sezvino, kuti vanofunga kuti nyaya dzepabonde chivi. Saka vanhu vakadzidzisiwa, vakatreniwa navafundisi kuti hai musaita chivi. Ndo mafungiro anoita vanhu, asi chokwadi chaicho ndechokuti muupenyu munhu wose ane mukana, uye dzimunguva vantu vane shungu dzokuti aitewo zvepabonde zvinongoita ningi. Saka mukuita izvozvo anopedzisira abatwawo nezvirwere, anoti maSTI sexually transmitted infections, iona naHIV AIDS.
Pastor Thomas Muchadenyika, avo vanoshanda nevechidiki vakaremara vachivapa mazano, vanoti zvichabuda mugungano reIkasa zvinofanira kunyorwa neBraille, uye pachishandiswawo mutauro wevasingagone kutaura kana kunzwa weSign Language, kuitira kuti vasingagone vakwanise kuzvidzivirira kune zvirwere zvepabonde.
Vanotodawo vatingati nechirungu maspecial needs, manotiwo nemaspecial needs avo Braille kana Sign Language. Saka tiri kuti kana zvakagadzirwa izvozvo, aiwa zvakanaka kwazvo, nokuti hatidi fungwa yakare yanga iri kuti vanhu vakaremara vaionekwa sokuti vanhu vasina nebasa risi. Therefore, vasingaonekwa sokuti havakwanisi kuenda pabonde. But vanoonekwa sokuti anozikanwa kuti vanhu vakaremara vanhuwo vanokwanisa kungoenda pabonde semunhu wese zvake asina kuremara.
Imwe nhengo yeDisability Board, Mai Lilian Gwanyanya, avo vakaremara vanoti madzimai akaremara anofanira kunge ari mukati megungano iri, kuitira kuti vanhukadzi vasasaririre shure mune zvirongwa zvinenge zvichiitwa, uye kuti vadzidzise vauyi pamusoro pematambudziko avo.
Munhu iyeye paurema hwake kana ari munhukadzi anogona kupedzisira akuenda pabonde nevarume vakasiyana-siyana, nokuti kazhinji tinoona kuti vamwe vakadzi vasina kuremara, vamwe vacho vazhinji havana kuroorwa. Saka dambudziko iroro rakatonyanyira kwavari riri dambudziko reutano. Zvino havasi kuenda kubasa vakadzi ava, havasi kushanda vakaremara. Saka zviri kureva kuti nyange vakagara vachikurukura nezvekuti vangaderedza sei nyaya yeHIV nezvirwere zvinotapurirana pabonde, hazvisi kubatsira, nokuti vari vulnerable vacho vasiyiwa vari kunze, nokuti ndivo vaya vakaremara vanoshandiswa, vanopihwa vana.
Musangano weIkasa uchapindwa nenyika dzakawanda, idzo dzichazeya matambudziko akatarisana nenyika mukurwisa zvirwere zvepabonde. Zimbabwe yakasarudzwa kuita musangano uyu mushure mekunge zvaonekwa kuti Tunisia yainge yabatikana nezvinhu zvisina kumira mushe munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.